manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti taipa yatinoti honi nokuti maongororo edu arikuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanya zuva remangwana.
Vanhu voyambirwa nezvemafashamu emvura nebazi rezvemamiriro ekunze. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakapotera kuBotswana zvodzoswa kumusha. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kopa kuti zvitunha zviore mochari yekuchipatara chemasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezviwanikwa mamiriro ekunze pamwe nekushanyirwa kwenyika kuburikidza neboka rezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department riri kuzivisa nezvekunaya kwemvura yakawanda munyika yose kubva nhasi kusvika muvhuro kusvika musi wechina. Mamwe matunhu achawana mvura yakawandisa kudarika mamwe. Mutauriri weMet Services Department Vatichi Zinyemba vanoti matunhu achawana mvura yakawanda muzuva ranhasi anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Masvingo pamwe neMidlands dzimwe nzvimbo dzichawana mvura inodarika mamirimita makumi mashanu kana kuti 50 millimeters mukati memaava makumi maviri nemana. Vazinyemba vanoti kuwanda kwemvura uku kunogona kuzokonzera kuzara kwenzizi nemadhamu izvo zvinogona kuzoisa veruzhinji munjodzi. Vanotiwo mvura iyi ichange ine mhepo yakawanda inogona kudzura miti nekuparadza matenga edzimba uyewo kuti ichange ine mheni. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Iyo mvura yekubvira nezuro kusvika mangwana nani dzimwe nzvimbo dzakawana mvura yakati wandisei chaizvo. Kune unyere kupe zvakare hwekuti pane vanhu vaitwa marundi nemvura yanaya chaizvo kunzvimbo dzekuna naMidlands kunyanyanya kuna Goko asi handina umbo hwakati nyanyei. Chokwadi kuti taipa yatinoti honi nokuti maongororo edu arikuratidza kuti mvura inge ichizoda kuti inaye zvakanyanya kunyanyanya zuva remangwana. Manayiro ari kuita mvurayo zviri kuratidza sokuti mvura iyi yanyanya kunaya nzvimbo dzekuna naMashonaland nedzimwe nzvimbo dzekuHarare maita mamirimita anokwana makumi masere pane dzimwe nzvimbo. Neyambiro yedu tiri kufungidzira kuti mvura iyoyi ingangonaisa kana Matabeleland South, Masvingo neMidlands zvakare kuna naGweru zvichienda kuna naZvishavanyaka tichienda kuna naChipinge ikokona kuna Chisumbanjongo kwandati mvura yanange yanaya. Saka ndokwatiri kunyanya kuona kuti ichatanga ichinaya ikoko nyanyanyanya madekono ano zvichienda kumberi uko mangwana nemusi wechitatu.
Zvezvingakurudzirwa veruzhinji kuti vaite munguva yakadai yekunaya kwemvura yakawanda.
Tinokurudzira kuti vedu vasadarika nzizi dzinenge dzazara mvura nokuti zvine njodzi izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti mukukurwe nemvura iyo. Tisingatarise zvakare ipapo zvizi chete kune dzimwe nzvimbo tinogona kungoti mvura ichingouya zvezvo kukatsamadza kuti ezvo inga mvura yachouya yakawanda kudasi izvozvo yatinoti pachirungu flash flooding inogona kuitika nemaawa mashomanane anokwana matanhatu ipapo panogona kuita dutu remvura iroro rinogona kuuya. Saka murege kugara panzvimbo dzenyu dzakati berere kana mvura zhinji ichiuya nokuti izvozvezvo chinogona kukonzeresa kuti munge muchikukurwa nemvura iyoyo. Vachairi vedzimota nemabhazi taakuziva kuti taakuenda kukisimusi veduwe kana muchiona kuti nzizi dzakazara musadarike. Hazvina mhosva kuti ibhazi kana kuti rakazara vanhu, rinokukurwa nesimba remvura riya. Saka veduwe tinenge tichikurudzira kuti ngwarirai njodzi inokonzereswa nemvura yakawanda.
Avo vanga vari mutauriri weMed Services Department vaTeach Zinyemba vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare yambomisa vamwe vatungamiri veZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vanove ana mukoti mukanzuru ibasa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vana mukoti vekanzuru yeHarare ava vari kupomerwa mhosva yekupeshedzera vamwe kuti vasaenda kubasa mukuramwa mabasa kwakatanga musi wa4 Mbudzi. Iko zvino vashandi vakawanda vasi kuenda kumabasa vachiita vana mari dzacho. Mumatsamba ekumiswa basa vawana, kanzuru inoti yavamisa basa kwemazuva 30 asi vachiwana mihoro yavo kuti vaongorore kuti vane chekuita nekusauya kubasa kwana mukoti vekanzuru ava. Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union vaSimba Rashe James Tafirenyika vati vatambira kumiswa kwavo basa vachipomera kanzuru mhosva yekutyisidzira vanomirira kodzero dzevashandi.
Executive yakapihwa suspension letters ekuti havachafanira kunge vachioneka pamakanzuro premises. Tinozvitambira nekuti ndohunhu hwamakabvira kare muchiita kuti ataura munodzinga.
Vatafirenyika vati zvino vakatyamadza kuti vangapomerwa mhosva yekunyengera vamwe washandi vachiti kusakwana kwemari dzemuhoro ndiko kunosunda mushandi wega wega kuti ade kuwedzerwa mari.
Tandoda kutaura kumacity fathers ndechekuti munhu haudzwe kunzi une nzara. Munhu anoona nzara yemumba make, hapana chatichachinja. Ende nanhasi tongoda kukurudzira kuti kanzuru ngaingopa manesi mari inokwana inoita kuti vakwanise kubhadhara maschool fees avo. Inoita kuti vakwanise kuraramawo.
Mumwe zveamiswa basa, amai yaukanya munga, vanova Nyamukuta, vaudza Studio 7 kuti mihoro yavo haina zvaichaita nekuda kwekukwira kuri kuita zvino zuva nezuva. Amai Nyamunga vakurudzira kanzuru kuti iite hurukuro navo.
$900 as a basic salary ndiyo yaitambirwa. Iye zvino zvinhu zvachinja zvakanyanya muZimbabwe. Hapana asiri kuzviziva, hapana asiri kuona zviri kuitika. Zvachinja kanopetwa kwanaka 16 kana ka 17. Isusu tingoramba tichingotambira mari iyoyo. Manesi arikungodziramba uchitambira mari iyoyo apa kubasa chaiko chekudya unenge usina. Ipapo tinongoti kuna employer vedu, vedui onaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu. Inzwaiwo zvinenge zvitaurwa nevanhu. Itai madialogues nevanhu. Vashandi, vanhu. Mushandirwi. Munhu.
Mabharani mukuru wekanzuru vaHosaya Chisango vaudza Studio 7 kuti vambomisa basa nhengo dzeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union idzi vachiti vashandi ava havana kutevedzera nzira dzinotarisirwa pakuramwa mabasa.
Ishu yanga iripo ndeyekuti madisciplinary ishu zvatiri kutora. Tine yatinoita yecollective bargaining exercise musi of Harare yekuti vashandi vane vamiririri vavo vari registered. Isusu wose asa employer tinonosangana navo kuemployment council kana vaine zvichemo. Saka ava vanhu vanosuspendwa nyaya yekuti havana kuteera procedure yekuhandlwa kwemaissues avo. Because patime imwe chete iyoyo isiri kunegoshera nevamiriri vevashandi vari registered. Ava isusu havasi registered hativazivi, but influence yavo nemathreatenings avanga vachiita kune vamwe ndoaita kuti tivasuspend.
Kuramwa mabasa kwevakoti vekanzuru kwakauya panguva iyo vana chiremba kuzvipatira zvehurumende vasiri kuendawo kumabasa. Izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kutyora kodzero dzevarwere zvakanyanya. Zvipatara zvekanzuru ndizvo zvinotanga kuona varwere vasati vaenda kuzvipatira zvikuru zvakaita sePari reNyatwa neHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Urongwa hwekudzosera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvainge zviri muupoteri pamuzinda wevapoteri weDuke Refugee Camp Botswana watanga nhasi pachidzoserwa vanhu 40 kusanganisira vana vadiki. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
chikwata chekutanga chevanhu makumi mana kusanganisira vana vadiki chasimuka nhasi mangwanani nebhazi rimwe chete chakananga kumusha kwachakatiza makore gumi apfuura. Bhazi iri rabuda pamuzinda weDuke Refugee Camp rakadungamidzana nemarori mashanu ayanga akazara nemidziyo yaimbo yevapoteri ava inosanganisira mafiriji, mabhasikoro uye zvekudya. Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri muBotswana Mai Thobo Letlhage vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuitirwa avo vakaratidza chido chekudzoserwa kumusha, vachiti chimwe chikwata chevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vari kutarisirwa kutevera nemusi wechitatu.
Tiri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvanga zviri vapoteri, zvaratidza chido chekudzokera kumusha.
Pakupera kwesondo rakapera, amai Letlhage vaudza Studio 7 kuti vanozana nemakumi mashanu vanga vanyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha, uye vanoti vazhinji vanotarisirwa kunyoresa mumazuva ari kutevera. Amai Letlhage vanoti avo vanenge vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha mushure memusi wa 31 zvita gore rino vachaitwa musengaberi nevashandi vezvekupinda nekubuda kwevanhu kana kuti immigration yenyika iyi, sezvo upoteri hwavo muBotswana hwakapera muna 2013. Vachitaura neStudio 7, mukuru wesangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose muBotswana reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR vaArvind Gupta vanoti vaimbo vevapoteri ava vachagashirwa nevesangano iri pamwe nevakuru vehurumende kana vasvika kumuzinda wakavakirwa pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi wePlumtree Border Post vogara kwamazuva mashoma vasati vaendeswa kumisha yavo. VaGupta vaenderera mberi vachiti vanhu vane makore anodarika gumi nemasere vabatsirwa nemari inosvika madhora mazana matatu ekuAmerica, uko vana vadiki vachapiwa madhora zana ekuAmerica. Ruzhinji rwevapoteri vataura neStudio 7 ruchatora danho rekunyoresa mazita kuti rudzoserwe kumusha nokuti runotya kuzozuzurudzwa pamwe nekurohwa nemapurisa enyika iyi mushure mekuramba kudzokera kumusha sezvakaitikira vamwe vavo vanobva kuNamibia. Vabekimpiro weza avo vachiri kutsika madziro panyaya yekudzoserwa kumusha vanoti ruzhinji rwaratidza chido chekudzokera kumusha ruri kutya kuitwa zvekumanikidzwa.
Vakataura kuti vanhu vanofanira kunyoresa vaende, kana vasina kunyoresa vanodhipota musha pe31 December. Munhu wese anofanira kunge akanyoresa macomplaints vanofanira kunyora matsamba.
Asi muzvale pedzisai gorondo vanoti kudzokera kumusha ndiyo nzira ingashandura upenyu hwavo, vachiti vakatambisa makora avo gumi vagere pamuzinda uyu sezvo vanga vasingabvumidzwa kushanda.
Indiona sokuti kuendeswa senhapo hazvina kunaka. Kumba hatina kudzingwa, munhu ngaadzokere kumba kwavo nguva iripo, because kumba tadza ririkoko, vanhu ngaadzokere kudzimba. Zimbabwe yedu ichanaka rimwe zuva.
Vapoteri ava avo ruzhinji rwavo vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa reMDC vanoti vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika idzo dzanga dzadzokororwa kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Zhingirai Madondo.
Musangano wepagore weZANU-PF uri kutanga mangwana uchipera musi wesvondo uchiitwa paspedingindira rakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi panosvika gore ra2030 kana kuti modernize, mechanize and grow the economy towards vision 2030. Vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vari kutarisirwa pamusangano uyu uri kuitirwa mudunhu reMarsh East kuGoromonzi. Asi kunyangwe hazvo sarudzo dzemutungamiri wenyika dziriko muna 2023, matunhu akawanda ebato iri atotanga kuti achatsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa kuti vakwikwidze zvakare musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezvemusangano uyu, tabata vanoona nezvevechidiki muZANU-PF vapupurai togarepi.
Wakakosha nekuti pa-National People's Conference kazhinji zvatinonyaya kutarisa zvekuti kubva gore patakaita National People's Conference 2018 kusvika iko zvino patasvika, zvii zvatakanga takasunga
patakaita ma resolutions edu ndezvipi zvatakaita zvakanaka zvikabudirira ndapapi patakawana zvikozhero ndapapi patinoda kuti tiite wedzere simba saka tichiongorora mabasa edu yose iwawo saka iko zvinotoronga zvekuti programu yatichaita kubva izvozvi muna December muno kusvika muna December we next year ndezvipi zvisungo zvotoita zvinotiita kuti tichi ndo zvatinotipirira kuhurumende manje kuti isusho mutangano uri kutonga tinotarisira kuti muite izvi
asi vamwe vanopikisa honorable vanoti kosei muchibva makurumidza kuti tinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamire bato zvakare musarudzo dza 2023 hamusi kunge makurumidzisa here apa
zvinoitika muya revolutionary party blessing revolution yese inotungamirirwa nemunhu one at a given time president vedu weparty handiti ndivamunangagwa pari zvino saka tita rally our party tinenge takatarisa mutungamiri watinaye saka vanhu vedu vane kodzero yokuti zvavari kuita vamunangagwa iko zvino zviri kutifadza saka zvavari kuita izvozvizvi tinoda kuti vazviite kuti patinoenda futi 2023 tinovimba kuti zvinobudisa Zimbabwe ikodzero yavana vezanupf ikodzero yavana vezimbabwe saka zvokuti tinomanya ndivani watambomanyirana naye isu tiri kuita zvinhu zvomumba medu isu tinovimba kuti vamunangagwa vakapinda 2023 tinoita tosvika kukenani
munyori anoona nezvevechidiki muzanupf youth league vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare tabatawo mutungamiri wechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei zviri kuitwa nezanupf zvekuti vamunangagwa ndo vanofanira kudzokera panyanga muna 2023
zviri kuoneka pajekerere kuti zanupf kuburikidza nemutungamiriri wayona Emerson Mnangagwa vakoniwa mhuri yezimbabwe vatadza kuti pave nekutungamirira kwakanaka padofara kutotangira kutaura ndepekuti vamunangagwa number one havasitori mutungamiriri wenyika asi mutungamiriri wavanhu vashoma-shoma vanova vakamugadza isu tinoziva kuti utungamiriri hunoiswa navanhu vanenge vasarudza kwete kugadza munhu mukaona vanhu votaura mashoko ivayo idzidziso yatotipawo chenjedzo kuti tizive kuti vatogadzira zvekare kunobirira sarudzo zvichatevera makore anotevera nokuti munhu unoziva kuti munhu anosarudzwa nevanhu haangava nechokwadi chekuti mutungamiriri achange avani kana sarudzo dzacho dzisati dzaitwa saka zvinotaridza badzi kuti zanupf yatoenderera mberi kare neurongwa hwekuti anobirira sarudzo dzemhuri yezimbabwe
toendawo kune imwe nyaya munotambirawo sei kuchenurwa nedare kwaitwa imwe nhengo yebato renyu revechidiki vaostalosizio
chiitiko chakagara chakatononoka nechekare haana mhosva yakanga apara mukomana arimo mukati menyika yezimbabwe ari kungotaura mashoko ari kubata munhu wese pane ino nyika kuti nyika ino yaminama zvinhu zvaamanyamamire nerongo nokudaro nyika ino inoda shanduko saka hongu tinotenda kuti vazosvika panguva yekunzwisisa kuti ari kutambudza munhu asina mhosva asi hataifarira kunge tatombosvika pachikamu chekunge achishungurudzwa achitambudzwa kwemwedzi yose yanga achienda kumatare edzimhosva achinopomerwa mhosva yasina kupara uye mhosva yasingazombopari ndinomuziva nondinoshanda naye vaostalosizi havasi munhu wemhirizhonga
mutungamiri wechidiki muMDC Youth Assembly vaObeyStole vachitaura vari parunare muHarare chizvarwa cheSouth Africa Zozivini Tunzi ndiye akatora mukombe wetsvarakadenga yepasi rose makwikwi eMiss Universe akaitirwa muAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica nezuro Zozivini uyo ane makore 26 ekuberekwa akakunda vamwe 10 vaaikwikwidzana navo mumakundano aya iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatungamiri vedemocratic party nerepublican party vari mukomiti inoona nezvemutemo mudare reparamende yeus house judiciary committee varatidza maonero akasiyana kwazvo anoreverera kana kuchenura mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa. Kunzwikwa kwezvipomerwa zvavaTrump chiitiko chinonzi hachinyanyoitike munhoroondo yeAmerica mukati memakore mazana maviri nemakumi mana nematatu, vaTrump vachive mutungamiri wechina kupomerwa mhosva yekuti vaida kushandisa simba ravo zvisizvo. Zvino zvaita manyamamire nerongo pachipatara chikuru chemudunhu remasvingo chemasvingo General Hospital sezvo kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwave kupa kuti mitumbi yevanhu vari mumochari iwore. Chipatara ichi chatarisanawo nerimwe dambudziko rekushomeka kwemvura. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Mukuru webasa pachipatara ichi vashadri kudzangairai vaudza Studio 7 kuti dambudziko remagetsi nemvura riri kudzosera kumashure zvakanyanya basa pachipatara ichi. Vanoti pachipatara parikuswera paine munhu wakaipa uri kubva kumochari nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Vakumbirawo dzesa kuti isavadzimire magetsi. Vatiwo jenarita ravainaro hariti kushanda zvakanaka sezvo rave kuremerwa, nekudaro vanoda rubatsiro rwekutenga rimwe rinoti dhonzei.
Magetsi ari kuafecta quite a lot because tine emergency pana panouya pana panga masizers mafractures machi anoda kuti ainde mutheatre. Saka mutheatre hamuna magetsi. Hatitauri zvetheatre chete, kune maimportant nanikire wards nemadepartments akafa nemochari chaiyo chaiyo. Last week quite on work because of it ausa magetsi.
Magetsi ari kudzimwa kunyange hazvo kuri kutaurirana nezvemhando dzemoto. Vafortune chasi vakati zesa yaizarodzima magetsi kunzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunogaiwa mvura. Panyaya yezvekushomeka kwemvura vazangarai vatiwo chipatara ichi chiri kutopema kuti chikwanise kucheresa zvibhorani. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa zita rake ati kushayikwa kwemagetsi nemvura kuri kuvaomesera pabasa.
Idambudziko mapeshenzi adamwa mushonga ada kuchikafu chibikwe nemvura. Mishini inoshanda panamba inoshandisa mvura nekuwacha zvowachiwa nemvura. Saka zviri kutaura kuti basa risafamba zvakanaka pachipatara chose. Chishuwo zvinodai zvagadzirisika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dzimwe hama dzevarwere dzakaita savashadhiri kumujinga dzinoti dzanzwawo nekumbira mvura muvanhu vanogara mumusha werodhini uri pedo avo vari kunetsekawo nekuiwana. Studio 7 yashanyira chipatara ichi ikaona hama dzevarwere dzichipinda muzvipatara dzakabata zvigubhu nemigomo yemvura. Dhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura zvichikonzerwa nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kunocheneswa mvura kubushmead water works. Mvura iyi inenge yadhonzwa kubva kudhamu remutirikwi. Mumwe murwere vakudzai manatsa vari muwadhi yevarume pachipatara apa vane chirwere cheshuga vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti zvimbudzi zvisashande zvakanaka.
Mvura iri kutomera line. Imwe yacho tiri kutodai kumbva kumba. Matelezi mavo nezvo zvingachapindi. Challenge iri kune vaya vanenge vasina hama. Vanenge vachibva pana kutu panano vanenge vadmitwa kuno. Hakwanisi chiri kuwana chigubhu chaiyo chachanga kutochishaya zvekuti havane 2 liters yake yemvura yekumwa. Saka ndo challenge iri pano pachipatara.
Imwewo hama yemurwere vaTomas Marume vanoti kushayikwa kwemvura kwavashayisa mufaro.
Mvura hakuna, kutoti mwana atowana mvura yekumwa ndinotondotenga panze ichidhura. Madhokotera ari kuuya hawo kuzomutarira asi hapana betsero yaari kumupa mwana wangu. Kubva pasvondo mbiri dzapfuura vanongonyora pazvikadhi zvauri kuona izvezvi vozoti chiendai kwanzi kufamasi kundotarira mushonga. Hino ukaenda kufamasi zvemwana wangu dambudziko ravapo nderekuti vari kuda maUS. Apa ini handina, pandobva kwagutuko handimawani.
Meya wegutwa remasvingo vaColin Maboke vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzima kwemagetsi nezesa, vachiti vakambozama kutaura nebazi iri asi zviri kuramba.
Dambudziko guru ratinaro ratosangana naro sesiti of masvingo nderekuti kubushmead kwedu kwatinopamba mvura uko tirikuvharirwa magetsi nezesa, tirikuafektwa neload shedding. Tinowana magetsi kuda kwe 4 hours 5 hours or 6 hours hatisati tambowana magetsi kwe 8 hours dziri consecutive pamadays karopapapapapapapavhiki. Saka zvadaro tetisina magetsi tetisingakwanisi kupamba mvura inosvika kuhospital. Saka chero tichida kuti tivawane mvura hatina mao maitiro kuti tikwanisa kuvapa mvura nokuti hatina magetsi. Sezvo ranhasi unoyu hakutorina magetsi completely. Saka kuratoti hakuna chiri kuchiitwa kubushmead, zvinhu zvese mishina yakatomira nokuti hatina magetsi. takaita maefforts yekutanga takambenda kuna Minister of State Chazamira ndobva vatata meeting navo na regional manager wakwa Mutare uko ndobva vatipromisa kuti vachatibatanidza ne vachatipa a dedicated line.
Vana chiremba pachipatara ichi havana havo kuramwa mubatsari sezvakaita vamwe muHarare nekuBulawayo, asi vanoti havasi kushata zvakanaka nematambudziko avanosangana navo ekushayikwa kwemvura pamwe chete nemishonga yakakwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Munau dzemitambo tombonzwa nyaya yacho ngodzo kubva kuna Michael Kariati.
Ngodzo anoti ane chikwereti chakakura kuCapes United zvekuti ari kuzvipira kutambira maGreen Machine kusvika chikwata ichi chati hachichamuda. Mutambi uyu oyo anobva mumhuri ine mukurumbira munhabvu inosanganisira Johannes naZephana yangodzo anoti dai pasina Capes United ingadai asiri paari pari zvino zvekuti ari kuda kuripa zvavakamuitira. Ngodzo akatorwa neCapes United muna 2015 mushure mekunge adzingwa neHighlanders achipomerwa mhosva dzemisikanzwa yaisanganisira kuuya kugadziriro nevamwe akadhakwa. Izvi zvakauya mushure mekunge Ngodzo adzingwa zvekare neFC Platinum nemhaka dzimwe chetedzo Capes United ndokumupa mukana kunyange zvakadaro.
Ndinoda kutenda Capes United. Pandakabva kuHighlanders vakanditambira vakandichengeta zvakanaka, ini ndikashandawo nesimba ndikosvika ndave pandiri nhasi.
Gore rino Ngodzo akawanikwa ari iye akatamba nhabvu zvinodakadza kudarika vamwe vese ndokutambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year acheverwa naRalph Kaondera weTriangle naPrince Dube weHighlanders. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu Vafarai Mashonganyika vanoti Ngodzo ndiye aikodzera kutora mukombe uyu vachiti ivo nematambiro ake emhando yepamusoro vari kuona Capes United ichitora mukombe weLeague.
Ndini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora league Josta Ngodzo yayo yaanodhizevha kutora Soccer Star of the Year. Kuti Capes ive pairi panapa ndijosta.
Pamusoro pemukombe weSoccer Star of the Year Ngodzo akatambidzwa zvekare mari inoita iyo zviuru gumi nezviviri zvemadhora emuZimbabwe RTGS 12,000 iyo yakaenzana nemazana matanhatu emari yekuAmerica kana kuti $600. Asi veruzhinji kusanganisira muzvare chiedza chidya usiku vanoti mari iyi ichioma zvikuru vatarisa mari dziri kutambidzwa mutambi akadai munyika dzakavakidzana neZimbabwe.
Soccer Star wedu semubayiro wegore rese mari yakapiwa ishomasa tikaisa kumaUS inenge iri 600 chete. Ukatasa mamirira akaita nyika yedu hapana chinobatika chaanogona kuita nayo. Asi katasa dzimwe nyika dzakaita sana Zambia, South Africa, Botswana, Zimbabwe inofanira kungokopawo. Dai wakamupawo kana 1,000 zvaiitawo zviri nani.
Asi Ngodzo haasati apedza basa rake sezvo Capes United ichiri nehondo huru yekurwira kutora mukombe weLeague. Chikwata ichi chine mapoints maviri pamusoro peFC Platinum asi tinofarira kukunda mumutambo uriko nechitatu neNgezi Platinum Stars kuti varambe vari munzira yekutora mukombe uyu. Kunyange hazvo Capes United ichiwanzorova Ngezi muBaobab Stadium, murairidzi wavo Darlington Dodo ari kubvuma kuti mutambo uyu wakaoma zvikuru. VePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo ipere yesvondo rino zvekuti varonga mitambo pakati pesvondo iyo iri kutanga mangwana kusvika chitatu mwaka uchizopera mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika apo ZANUPF yave kutanga musangano wayo wepagore kuGoromonzi. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi nokuonekai nemufaro. Ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA.